inini sakansera wenzvimbo ndiri kuti nyaya iyoyo haina chokwadi mukati mayo. Hakuna land yatakapa vanhu marend barons asthey. Kansel kana ichipa land inoconsulta anonzi maabatting neighbors according to the planning act. Vanotoconsulta maabatting neighbors. If they are to follow my process ecouncil, zvinhu zviri kutaurwa izvozvo handizve chokwadi.
Nzvimbo iyi yainzi panofanira kuvakwa zvikoro yakazorasika sei ikapedzisira yava mumaoko emaland barons ari kutaurwa?
Nzvimbo yakaitika ndeiri kutenwa South Yandroziva to the best of my knowledge yanga iri emabefore school yakaswaipwa vakaswaipa land paivakwa chikoro nepaivakwa maflat zvinoti zvakangochinjana. Chikoro chai chakatovakwa panonzi pamadha tati and then pakavakwa madha tati paparisapozi ndepari maflat. Saka nzvimbo yanga ine chikoro iri kungovakwa maflat. Saka pana zvokuti takaasista marend baron.
Vanopa mvumo yekuti apa pavakwe chikoro, apa paitwe mabhizinesi, apa paitwe chakati ndivanani? Handidi ndimwe muri mukanzuro dzacho dzinofanira kutonga nyaya dzakaita sedzidzi.
Ya, kana zvinhu zvichinjwa kana pakuchinjwa land use from the initial purpose yakaplaniwa land proof of physical planning. As we change the council of my chambers, where this is.